Ezekieri chitsauko chemakumi mana neina. Ipapo murume uyu akandidzosera kusuo rokunze renzvimbo tsvene rakanga rakatarisa kumabvazuva uye rakanga rakapfigwa. Jehovha akati kwandiri, “Suo iri rinofanira kugara rakapfigwa, harifaniri kuzarurwa, hakuna munhu angapinda naro. Rinofanira kugara rakapfigwa nokuti Jehovha, Mwari waIsraeri, akapinda napariri. Muchinda pachake ndiye chete angagara mukati mesuo kuti adye ari pamberi paJehovha. Anofanira kupinda nenzira yapabiravira resuo agobuda nenzira imwe cheteyo.” Ipapo murume uyu akandiuyisa nenzira yesuo rokumusoro nechemberi kwetemberi. Ndakatarisa ndikaona kubwinya kwaJehovha kuchizadza temberi yaJehovha, ndikawira pasi nechiso changu. Jehovha akati kwandiri, “Mwanakomana womunhu, cherechedza zvakanaka, nyatsoteerera uye unzwisise zvinhu zvose zvandinokuudza maererano nemitemo yose yetemberi yaJehovha. Ucherechedze panopindwa napo mutemberi uye napanobudiwa napo panzvimbo tsvene. Uti kuimba inondimukira yaIsraeri, ‘Zvanzi naIshe Jehovha: Nhai imba yaIsraeri, chigutsikanai nezvinonyangadza zvamunoita pamusoro pezvinonyangadza zvamakaita makapinza vatorwa vasina kudzingiswa pamwoyo napanyama munzvimbo yangu tsvene, muchizvidza temberi yangu, muchindipa zvokudya, mafuta neropa, uye makaputsa sungano yangu pachinzvimbo chokuita mabasa enyu akafanira zvinhu zvangu zvitsvene, makagadza vamwe vanhu kuti vave vatariri venzvimbo yangu tsvene. Zvanzi naIshe Jehovha: Hakuna mutorwa asina kudzingiswa pamwoyo kana panyama angapinde munzvimbo yangu tsvene, kunyange vatorwa zvavo vagere pakati pavaIsraeri. VaRevhi vakaenda kure neni panguva yakatsauka Israeri uye vakadzungaira vachibva kwandiri vachitevera zvifananidzo zvavo. Vanofanira kuzvitakurira zvibereko zvechivi chavo. Vangashumira havo munzvimbo yangu tsvene vari vatariri vamasuo etemberi uye vachishanda mairi. Vangabayira havo zvibayiro zvinopiswa, vagobayira zvibayiro zvavanhu, vagomira pamberi pavanhu vagovashumira. Asi nemhaka yokuti vakashumira pamberi pezvifananidzo zvavo, vakaita kuti imba yaIsraeri iwire muchivi, naizvozvo ndakapika ruoko rwangu rwakasimudzwa kuti vanofanira kutakura vamene zvibereko zvechivi chavo, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha. Havafaniri kuswedera kuti vandishumire savaprista, kana kuswedera pane chinhu chipi nechipi chezvinhu zvangu zvitsvene kana pazvipiriso zvangu zvitsvene-tsvene. Vanofanira kuzvitakurira kunyadziswa kwezvinyangadzo zvavakaita. Asi hazvo, ndichavaita vatariri vamabasa omutemberi nebasa rose rinofanira kuitwamo. Asi vaprista, ivo vaRevhi nezvizvarwa zvaZadhoki, vakaita mabasa avo omunzvimbo yangu tsvene nokutendeka panguva yakatsauka vaIsraeri kubva kwandiri, ndivo vanofanira kuswedera kwandiri kuti vashumire pamberi pangu. Vanofanira kumira pamberi pangu kuti vabayire zvibayiro zvamafuta neropa, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha. Ivo chete ndivo vanofanira kupinda munzvimbo yangu tsvene, ndivo chete vanofanira kuswedera patafura yangu kuti vashumire pamberi pangu vagoita basa rangu. Pavanopinda pamasuo omuruvazhe rwomukati, vanofanira kupfeka nguo dzomucheka. Havafaniri kupfeka nguo dzamakushe pavanenge vachishumira pamasuo oruvazhe rwomukati kana mukati metemberi. Vanofanira kupfeka nguwani dzomucheka pamisoro yavo uye nguo dzomukati dzomucheka muzviuno zvavo. Havafaniri kufuka chinhu chinovaitisa ziya pavanobuda vachipinda muruvazhe rwokunze, kunova ndiko kuna vanhu. Vanofanira kubvisa nguo dzavanga vachishumira nadzo vagodzisiya mumakamuri matsvene, vagopfeka dzimwe nguo kuti varege kunatsa vanhu nenguo dzavo. Havafaniri kuveura misoro yavo kana kurega bvudzi ravo richireba, asi vanofanira kugara vakachekerera bvudzi remisoro yavo. Muprista haafaniri kunwa waini panguva yaanopinda muruvazhe rwomukati. Havafaniri kuwana chirikadzi kana mukadzi akarambwa. Vanofanira kuwana mhandara dzorudzi rwaIsraeri kana chirikadzi dzavaprista. Vanofanira kudzidzisa vanhu vangu mutsauko wezvitsvene nezvinhu zvisati zviri zvitsvene, nokuvaratidza kusiyana kuri pakati pechisakachena nechakachena. Vaprista vanofanira kushanda savatongi pagakava ripi zvaro, uye vanofanira kutonga zviri pamitemo yangu. Vanofanira kuchengeta mirayiro yangu nemitemo yangu pamitambo yose yakatarwa, uye vanofanira kuchengetedza masabata angu ave matsvene. Muprista haafaniri kuzvisvibisa nokuswedera pachitunha chomunhu akafa. Kunyange zvakadaro hazvo, kana munhu akafa ari baba vake kana mai vake, mwanakomana wake kana mwanasikana wake, mukoma nomununʼuna kana hanzvadzi yanga isina kuwanikwa, ipapo angazvisvibisa hake. Shure kwokunatswa kwake anofanira kumirira kwamazuva manomwe, pazuva raanopinda muruvazhe rwomukati rwenzvimbo tsvene kuti anoshumira munzvimbo tsvene, anofanira kupa chipiriso chake chechivi, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha. Ndini chete ndichava nhaka yavaprista. Haufaniri kuvapa mugove pakati paIsraeri. Ini ndichavapa mugove wavo. Vachadya zvipiriso zvezviyo, zvipiriso zvechivi nezvipiriso zvemhosva, uye zvinhu zvose zvakatsaurirwa Jehovha pakati paIsraeri zvichava zvavo. Zvakanakisisa zvezvibereko zvenyu zvokutanga nezvipo zvenyu zvose zvakatsaurwa zvichava zvavaprista. Munofanira kuvapa mugove wokutanga woupfu hwakakuyiwa, kuitira kuti makomborero agogara paimba yenyu. Vaprista havafaniri kungodya zvinhu zvose, ingava shiri kana chipfuwo chawanikwa chakafa kana chaurayiwa nezvikara zvesango.’ ”